A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, November the 29th, 2018. Welcome to the women's segment, the Women's Roundtable. Today we are looking at demonstrations by MDC in Harare against what it terms the worsening economic conditions in the country. What are your views on the issue? I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga. And now to join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com. www.voashona.com and www.voaindebele.com.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook platforms. So go to VOA Shona, VOA Ndebele and VOA Studio 7 so you can join in the conversation right now.
And thousands of MDC supporters took to the streets today protesting worsening economic conditions in the country and handed a petition to Parliament with their demands.
And the petition cites massive shortages of basic goods, including fuel, cooking oil, runaway inflation and the absence of production and output, job losses and increasing unemployment.
It also says President Mnangagwa imposed himself into leadership through the 30th of July disputed election, whose results are untraceable, unverifiable, unreliable, and that the economy has become the immediate casualty of the crisis of legitimacy.
And addressing his supporters during the demonstrations, MDC leader Nelson Chamisa said President Emmerson Mnangagwa has failed to fix the economy and called for a transitional government to fix the economy and political impasse, adding that his party has written to SADC and the African Union on these issues.
Now, let's take a look at what happened during the demonstrations today.
My national executive members, from Chennai, leadership, everybody, thank you very much for coming. My civic organizations, my pastors, thank you. Baba Jafet, on behalf of ZCTU, our mother and father, thank you very much for being with us. Atirasi Bwara, insutino zokera kwa muri wani.
That there was MTC leader Nelson Chamisa addressing his supporters in Harare today. Yebo ke kulabo abasanda kusixhuma lamhla ke sikhangela udaba lokutshengisela kwebandla le-MTC lisola elithi ukubhidlika komnotho welizwe, ukuswelakala kwemali yokusebenzisa, ukungalingani kwemali yama-bond notes le-US dollars njengalokhu uhulumende athi kuyikho khona, kanye lokungaholisi izisebenzi ngemali efanayo. Umnumzana Chamisa njalo uthe sekhuluma labasekeli bakhe ngemva kokuyatshiya iphetshana lezikhalazo zabo edalela ephalamende. Uthe yena kufanele ukuthi kubunjwe uhulumende wokuthi abe elungisisa umnotho welizwe, kungalungisiswa ukuthi ongakhokhelwa ngubani. Njalo wasesithi yena uselobele njalo umanyano we-AU kanye lowe-SADC ebazisa ngalolu daba elokuthi kunenge okumele kulungisiswe elizweni. Ngakho-ke yilo udaba esiyabe silucubungula lamuhla. Kusesenjalo-ke asizweni omunye obekhona kulokhu kutshengisela, yena-ke ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC kobulawayo umnumzana Edwin Dlovu, esichasisela ngempela ukuthi kuyini ade bekwenza khona ngale betshengisela.
Ukutshengisela kwebandla lethu le-MDC namhlanje eHarare kuphumelele kakhulu. Abantu bebebaningi-ke bekungakhanyi beyinhlabathi nje beyithebethebe, ikanti lo mbiko besifuna ukuhambisa kuZulu lakuhulumende wamasela okamnangagwa siwuhambisile umbiko okuthi sifuna ilizwe libuswe ngendlela eqondileyo. Sifuna baqede lonke uhlupho olukhona elizweni, uhlupho lwemali, uhlupho lwamafutha, uhlupho lwezisebenzi ukuthi zenelise ukuthola imali, ngoba sinanzelela ukuthi uhulumende sechaja-ke imithelo yakhe ngama-US dollars kodwa abantu lokhu beholiswa-ke ibond. Yikho-ke beokunye kukhuluma ngokuthi-ke abantu kabaqalise ukuthi baholise nge-US dollar ngoba uhulumende sechaja ngayo-ke imithelo yakhe eminene. Yesitshengisele ugwalo lwethu sihamba salutshiya-ke ephalamende ukuthi-ke luphiwe u-Speaker of Parliament ukuthi-ke konke sifisa ukuthi kutshintshwe kuyenzakale.
Lapho-ke lizwe umnumzana Edwin Dlovu, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo obephakathi kwalokhu kutshengisela eHarare. Mavila.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nhasi, tiri kutarisa nyaya yekuratidzira kwataona kuchiitwa nebato guru rinopikisa reMDC muHarare nhasi. Taona mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vachitsi ivo havasi kufara ivo nevatsigiri vavo nekuondomoka kuri kuramba kuchiita zvinhu munyika. Uyezve vati iyi inzwisa yezvichauya. Tichangezve tichitarisawo mashoko aamai Auxillia Munangagwa avataura nhasi kumasvingo ekuti avo vanoroora kana kurodza vana kana vasati vabvazira vapiwe mutongo wakaomesesa. Saka regai timbonzwa zvataurwa navaChamisa nhasi pamusangano wavo wavaita kuHarare. Let's go to MDC Chamisa.
Maka voterani pa president. Amuna ku voterani pa president. Tisatisi kuzorwisana navamunangagwa nefuti nokuti futi hatibelieve mairi. Voti yedu ndo futi yedu. Futi iyo yakarira musi wa 30 July. Ndobva yapfuura corruption. Ndobva yapfuura uori. Ndobva yapfuura nhamo. Ndobva yapfuura kutambudzika. Yapfuura kutambudzika yakapfuurawo navamunangagwa. Kureva kuti mumiririri wenhamo. Akanzi nevhoti hakodzeri kuramba achitungamirira. Iri demo inzwisa inhanganyaya yokuti nyaya yedu ikasapera tinoramba tichinja magiya tichibva number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Tozosvika chaipo chaipo. Chokutanga tiri kuti hatigadzirisei nhaurirano vamunangagwa. Musatya kuti titaurirane nyika vanhu varambuswe. Onai munyika hamuna peturo. The crisis in the country is a crisis of governance. It's a crisis of confidence. It's a crisis of legitimacy. It's a crisis of leadership. Nyai ino gadzirwa sei? Uyai tibatane. Vane ushoma we leadership nesu vane wakawanda. Toonesana. Tokupai mazano. Toenda mberi nenyika. Hatisi kuzozorora kusvika vanhu varegera kupirwa mari yavo. 2% ya kumbira vanhu.
Mozvare Shupikai Mutizwa varatidzira vaudzwa Studio 7 kuti kutambura ndiko kwavasunda kuti vabatane nevamwe mukuratidzira kwanhasi.
Yachandisunda inhau yeZimbabwe ikonomi yedu inomira zvakanaka. Semanyu generations tinoda a new beginning, a new Zimbabwe. Tatambura nenhamo.
Vatonderai nemaramba. Vanga varipowo pakuratidzira vachema-chema nekushayikwa kwemabasa munyika vachiti nhamo iri kurova vechidiki yave kuvachembedza.
Taneta kutambudzwa, takumbodawo kugara zvakanaka wedu, please. ZANU-PF ngaisiyanewo nesu, vana vadiki takuita senge harahwa nenhau yekushaya.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kune vaNelson Chamisa uyezve nevatsigiri vavo vataura nemutori wedu wenhau Rutendo Mawere. Tombonzwawo kubva kuna vatogarepi vanotungamira vechidiki veZANU-PF vachitaurawo pamusoro pekuratidzira kwanhasi. Let's go to ZANU-PF.
Isu tichiri panzvimbo tinoshandira kubato nekune mabhizinesi interest edu semusangano weZANU-PF. So mayouth edu ariko vakamirira vachitarisawo kuti hapana vanomusikanzwa here saivava vangazosvika panzvimbo idzodzo vakaita zvisina maturo, sezvo tanzwa kuti ivo vanhu vasina maturo nomukuru wavo. Saka takangotarisa kuti tione. Handisati ndanzwa hangu nzvimbo dzose kuti dzakamira sei, asi ndinovimba kuti patiri isu tinokwanisa kudzivirira nzvimbo dzedu. Tinokwanisa kuudzawo mutemo kana pangada kuita maitiro atisingadi, asi kufunga kuti haana kukodzera runyaro. Tinobva taudza vanozviita vana mazvikokota wazvo kuti vazvigadzirise. Ndobva ndiri pabato iko zvino. Handina chandati ndavona chinoratidza kuti pangava nechakaipa. Vechidiki veZimbabwe vanofanira kuziva kuti nyika inoenda kushandirwa. Iko zvino chitima chofamba, Zimbabwe yakuinda mberi. Tiri kuona vamabhizinesi vakawanda vanoda kuti vashande nevechidiki vava vachine simba rokushanda. Kupedza nguva nesimba muchiita izvo zvisina zvazvinouyisa sadza patafura hazvina zvozvobetsera. Iko zvino kutobatana navashandi. Vashandi vanotungamirirwa nomunhu unonzi Emerson Mnangagwa. Haanei nezvepolitics, unoda rufaro kuti vanaZimbabwe vanzwe kubudirira. Saka ikoko ngatishande naye timbosiya zvinokirieta kurwa, kutukana, kuvengana. Zvese izvi hazvina nguva muZimbabwe iko zvinoizvi.
Apo tanga tiri kunzwawo kubva kune veZANU-PF vachitaura pamusoro pekuratidzira kwanhasi. Kune rimwe divi nhasi, mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa vanga vari kumasvingo uko vashora ivo avo vanoroora vana vasati vabva zera. Vanga vari kuti ivo vanhu vanoroora kana kurodza vana vasati vabva zera vanofanirwa kupiwa mutongo wakasimbarara. Regai timbonzwa kubva kuna amai Auxillia Mnangagwa.
Kurodzwa kwavana vari pasi semakore hurumende haisi kubvuma isusu vana mai hatisi kubvuma saka hatizivi kuti ari kuzvibvumira ndiani nokuti nhasi azotaura kuti saativi kuti vana vedu varohwe vari pasi pemakore kana vari baba vanga vachizviitisa nhasi ndauyawo samai ndiri kukumbira kwavari kuti aiwana baba masvingo wee regai kutirodzera vana vedu vachiri vadiki takatarisira kwavari nokuti ndo vachatichengeta mangwana ndivo vachava mafirst lady enyika ndivo vachava maMP vachava makansela vachava neutungamiriri hwakawanda hwakasiyana siyana asi kana abharuka saizvozvo haana kuzoenda kuchikoro dzinza rafa nyika yafa nokuti nyika ino urwere haina kumberi kwainonya kuenda
Amai Florence Chwera vemusha wekwamucheke vatsigira amai Munangagwa pakuomesera vanotyora kodzero dzevanasikana
ndoda kutenda namashoko ataugwa nafirst lady asi andirwadza pakuti vana vanobvaruka ane 14-15 achida kuzama kubudisa mwana otsemuka madokta first lady vati madokta ositambudzana nenyama kuti dzibatani kudzisona nditi zvinhu zvinorwadza inoona sekuti zvakangofanana nokumurume uyu waita mhedha amoni inoona sekuti mutemo dai vanhu ava anzi munhu wauraya munhu ngatongegwe zvinofanana nomunhu wavo wauraya because fungako kana dokta akakonwa kubata nzenge naizvozvo munhu wafa handitika mutemo ngausimbisiwe
apo tanga tiri kunzwa isu kubva kune mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Munangagwa panyaya yataupiwa naGandri Maramba ari kumasvingo todzokera zvakare panyaya yedu yanhasi nyaya yekuratidzira kwataona kuchiitwa muHarare nebato reMDC asi tombotora nguva ino kuchingamidza vari palive feed yedu pari zvino tinaranga Vengera ari kuti timufonere abvaisa namba dzake Aloys Ngoshi and I'm watching you from Port Elizabeth Pride Taffy Chitsike ari pano ari kuti ari kuSouth Africa. Muzvondiya Muvandi ati ndifonerei Gilson Madanhire hanzi kuhanditi ndimi makadaidza zvirango here nhai asi nhai muratidzira. Saka Gilson ari kusafara nekuratidzira Fifi Mkumbudzi ari kuti pfeenda pinda ndiri pano pajezi. Pajozi ndofunga kuSouth Africa uko. Evelyn Mavadi Chivarenga ari kuti hai. Tina Zimunya ari kuti hi I'm watching you from Leeds munoziva zvekuita kana muchinge mapinda tipei namba dzenyu tikufonerei Lydia Chigutsa ari kuti hanzi muchadya matauro Victor Solomon Amandishe ari pano ari kuona nesu Lydia Chigutsa ari pano ari kuona nesu namuzvondiwa naJanet Mashipe ari kuti hi tete ndo vamwe vari kuona nesu pari zvino asi kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tiri kutarisa isu zvataona zvichiitika nhasi muHarare apo panga pari kuratidzirwa nebato reMDC rinopikisa star
lathi sithanda ukwamukela labo abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook njalo ukhumbula ukuthi ungachiya inombolo zakho siza kufonela kumbe nxa ulombiko ofuna ukutsho nje ungathanda ukukhuluma ungawubhala siza ubala lapha emoyeni njalo kulabo abasanda ukusixhuma sixoxa ngodaba lokutshengisela kwebandla leMDC eHarare lapho inkulungwane lenkulungwane zabasekeli baleli bandla abatshengisele khona kodwa ke singaqhubekeli phambili sezwa ukuthi silo mlaleli ecingweni
Rigate Mbotora mthereri wedu yokutanga hello
badiho
ai watiri wadi tiri kutaura nani uye muri kupi
hello
taura yenyu tiri kutaura nani
okay muri kutaura na mfundisi moyo kunoko
ehe muri kupi mfundisi moyo
mfundisi moyo vari kuAfrika vari muAfrika
taura itinzi
kuti ndimusata pasori zvangu regai nditende zvangu kana kwataita nhau iripo kuratidzira ukwaitwa chinhu chakanaka zvacho asi kuti regai nditsanangudze maonero andiri kuita
muri kuona sei
nhau yandagara ndingoiongorora kubva kukudhara nakudhara ndisingarevi kuti zvingagona kubatisa musavamo wakateera asi kuti handiri kuona pari zvino mukati menyika yedu pari zvino mukati menyika yedu tandiri kuona ai tingaite zvinhu zvose zviri kuitwa zvingaitwa zvose kuratidza udidididi asi chiripo yava nguva yekuti tigone kuti vanhu vezimbabwe vose zvaitwa izvi titi matunhu ese nevari kunze timbonamata kubatana tinyengetere mwari nokuti kana tikasadero tikasaudza mwari nyika yedu iyaiya aina chainga ita nukuti zatova apu mkati minyika medu maa kudamangari vanu wanga maanya vakadiva kabuda ziya 2023 ino sika vakango wina azizi kango udaro zika kango udaro ndiri ni vanu waka vota vashita wina atile vawashita yukabili ziriwa saka maoni na nitu kita nuku ungoro kwa nte nyezi mbonu pata inje batari no kita kose zinga zita zote asita kosha chandu kuona chiku diwa vanu vosa wafauta kita zeire kunamata kwete kuratizira kukutu weu jese ure nilo zote zimbabu kwa nilwa Afrika yese zivana saa dati wana saa kuchimu zivana zote zasina maturo taifu apu kutinyika yese vishantu kwezo haku tunamari kutumane zote wachemi zote wakambu itwa banguwa ya Davida baka ndo wana gori ya nukutu wangwesi maka nga washito mwisha kumukunda asa mwari maka gona kuunda zano saka zana nukuna mkatimi nyike zivu wano izo wakatirira tinga zita zidu zote tikaita zote tikaita watu wakaibatu wakaibatu wakatiri batisha nukuna parizu zino ya wangube kuti tigonu kuunda mwari timbo chema titanye wangwesi tisina kuguta timbo chema ton tishine tika nukuti mwari nduwa nushandwa kana nguba ya mwari kuti mwari nushandwa 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 hapana zidurema inga wani gumbaraka zaruka inga wani mana ya kawa kudenga tata njuhu sanju kuona kuwa na vee Zimbabwe zote zo tinga zita tika ita zote tika manya tika dana vaka tika chamisango tika ingo ita katingo demonstrate about it azigo pa kuona kwa ndaha kunita niku cherisiza kwa ndane mguwa ya kawana nisha research yangu kwa unamada kwangu tika ita seni nike Zimbabwe
saka ndombo kubata ipapo mfundisi kuti imi saka muriku kuru muno munara unda ya muriku gara muriku ita ili mina matu ya muriku taura ii
muna matu tuto gara shita ataka tombo ita ime wokeri ataka tombo ita kadana machecha ara unda ya shika matuweni tika nyingi tani zi nyingi Zimbabwe saka ndo saka tiri kuti maonera tuti nukunamada kwedu bakupata kuiti patari zicho wema tumi ujika ruku zama tika wina tika 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 badiza vapo parizino ivo pasawa wakaita kwa kaisa samba u ebwe azigo nukushandula nyika nukuti fungwa nyike Zimbabwe chaka batwa sepa nguba ya uyu kwa faro chaka batwa zaku na kuti tose vanhu veZimbabwe tigone kuchema chinhu chimwe chete sokuti wakaita ungano ise nyika yose yange kazara vachiratidzira dai izvo zvaitwa pakunamata vanhu vachichema kuna Mwari Mwari aiuya neanza tikangoti ha zvamwari vhudzi nasi kuti akungoti ha Mwari avachashandi takungoti kuti Mwari wangu vachimwe chinhu nyika yeZimbabwe yabuda Mwari tinganyorera matsamba kaudidi parida kugona kukurudzira utungamiri hwese uri mukati menyikezo wemachechi api naapi chiri munhu upi zvake chiri usinganamati nyika yekwedu iyaiya yakuda Mwari kutimbomuudza tichebe tose tose tione kuti tingadini tinonamwe kudenga vachitipa anza ende hazingatoriri kana nguva muna machi chaimo gore rinouya tinogona kuvatava neanza inogona kutibudisa mukati menyikezo nokuti Zimbabwe pachai pachai yawo ikamira ine upfumi wakawandisa aitombodi zvimwe zvekunze but upfumi munyika yeZimbabwe wakabatwa neruoko rodo huko wakabviswa zvizvo zvibva zvangonaka saka prayer vanoizi vakatirira mese prayer inoita kuti zvibve ibatane tikiri zvoti tingaita zvedu asi kati kada 2023 inosvika ikasvika tingo chema kukangani vemavhuta chingovhotwa vai vachingovhotwa chingovhotwa but hapana zvinoshanduka vanhu vangagona kupera votes but this time kwakuda Mwari
aiwa tinotenda mufundisi baba tinotenda regai titore munyarikani wedu wekutanga tina muzvare Maureen Kademaunga vebato reMDC hello hey tinokuchingamidza ipachirongwa welcome to our program Maureen if you can just tell us how did your protest go today
today's protest as you know was a protest to register our position as the MDC to say that you know the election outcome is still a pending issue and the current president or the presumed current president still has legitimacy issues and we need to deal with those issues. So our petition that we submitted at the end of the March was addressed to Parliament, to SADC, to the AU chairperson, and also to the ZANU-PF president, Emmerson Mnangagwa.
Mm-hmm.
And our issues are basically that we think that Zimbabwe is at a point where we need to start dialoguing so that we can find solutions, you know, around legitimate issues in terms of leadership, because the election was heavily contested.
Mm-hmm.
And because it was heavily contested, we have serious problems that are now affecting even socioeconomic issues, the socioeconomic status of Zimbabwe.
Mm-hmm.
And I must say that the march was, you know, it was a huge turnout. We had a bumper crowd,
mm-hmm.
And it was peaceful. unlike what most people have been saying over the past few weeks, that the MDC is a violent party. We know that ZANU-PF has gone before the Commission of Inquiry on the August 1 shooting, mm-hmm. alleging that MDC, of course through the military and other people who appeared before the commission, alleging that the MDC is a violent party and that we were responsible for the August 1 demonstration that resulted in the extrajudicial killing of innocent people. Mm-hmm. And today we wanted to demonstrate to the whole world and to Zimbabwe that the MDC is the People's Party, which is backed by the majority of Zimbabweans, and that when we do our protests, we do them, in a constitutional manner, in a peaceful manner, and our message is very clear, that we believe that Zimbabwe is ready for a dialogue mm-hmm. that will bring a solution towards the legitimacy crisis that we have. And, of course, it's a result, especially the socioeconomic crisis. There's poverty in the country. People are suffering. And we believe that the solution is really a people-centered solution. It has got nothing to do with positions. It's mm-hmm. got nothing to do with the presidency. It's got nothing to do with government positions. But it is really about solving the crisis that the people are going through.
Muri ipapo tombokubatai muromo, vamwe vangada kuziva kuti ivo muzvare Maureen Kadimaunga basa ravo nderei kuMDC uyezve motsanangura nerurimi rwamai kuti musangano wenyu wanhasi wanga uri wokuedza kuita sei tichitarisa mamiriro akaita zvino munyika.
Mapato mapato. Akambenge apatanuka tichishanda tiri munzvimbo dzakasiyana siyana kudzoka pamwe chete kuti hatina election tiri alliance asi pari zvino taakuda kuti MDC idzokere panzvimbo sezvayakanga iri mumashure mm-hmm. kana kutodarika ichinokura sebato rematongerwo enyika. Kutaura chokwadi, MDC ndiyo pati iri kusapotwa neruzhinji rweZimbabwe. Election yatakabuda takaona isusu kuti President Chamisa vakavhoterwa neover 2.6 million voters. Maresult atakazopiwa nezeki anova ndiwo akazononzi futi neconstitutional court yatinoziva kuti yakanga yakabatwa yakasungwa mbira dzakondo nepati yeZANU-PF akatsigirwa acho haasiriwo maresult akabuda chaiwo chaiwo musarudzo. Saka machi yataita nhasi yabuda mhomho yeZimbabwe. Kutaura chokwadi, muHarare yanga ari wabata mupfupi wabata mudiki murefu. Vanhu vabva kwese kwakasiyana siyana kunzvimbo dzakasiyana kumamisha kumaruwa mumataunship kuna kwakasiyana siyana vese vachibuda nezvimwe chete rekuti aiwaka kana tasvika patasvika apa President Mnangagwa havana kusarudzwa nevanhu kuti vave president venyika. Kana tichivataura kuti ndi president veZANU-PF havana kusarudzwa kuva president venyika. Naizvozvo nyika haingafambi mberi. Zvinhu zvavari kutaura ivo kupurikidza makurukota avakaisa kusanganisira minister of finance, kusanganisira even monetary policy yavakabuda nayo iri kumbunyikidza vanhu. Vanhu vari kubatirwa mitero yakawandisa inoita kuti vanhu varambe vachitambura. Ruzhinji runotambura ndirwo ruri kunyanya kushungurudzwa nezvinhu zviri kuitwa nehurumende iyi. Kunze uko tisingatarise muno muZimbabwe, hurumende iyi haisi kuwana chiremerera chinofanira kuwana hurumende. Saka naizvozvo basa rekuti Zimbabwe ibudirire harifambe kuenda mberi. Saka isusu kutaura kwatanga tichiita nhasi patafamba murunyararo tichirakidza zvakare kuti isu sepati tiri vanhu vasingadi mhirizhonga, tichirakidza kuti zvinhu zvinotaurwa neZANU-PF vachishandisa masoja vakatumira kucommission of inquiry, zvinhu zvinotaurwa neZANU-PF vachishandisa makurukota avo kuti MDC ibato remhirizhonga, aiwa handizvo zvatinomiririra. Tiri bato rinobhilivha murunyararo, tinoratidzira murunyararo. Saka nhasi neuwandu hwedu tabuda tikaratidzira murunyararo tichiti aiwaka hurukuro dzakakosha munyika yeZimbabwe. Hurukuro kwete pakati papresident venyika vanozonchamisa napresident veZANU-PF vamunangagwa chete, but hurukuro dzinosanganisira kunyange nevamwe vanhu vane chido chekuti Zimbabwe ifambe kuenda mberi dzinoita kuti titange kugadzirisa nekuvandudza upenyu hwevanhu. Hazvinei neutungamiriri, hazvinei nezvigaro kupati zvine chekuita kunyanya-nyanya nekuvandudzwa kweupenyu hwevanhu, nekuti vanhu vari kutambura munyika ino, hurumende yavamunangagwa haina kutambirwa mukati menyika nekunze zvakare. Ende tinoziva tese kuti kana hurumende kuti ishande, inofanira kunge ichishanda nedzimwe hurumendewo dziri munyika dzakatenderedza nepasi rose, ichitambirwa neudzamwa inofanira kunge inayo. Hurumende yavamunangagwa haina izvozvo, nekuti vamunangagwa havana kusarudzwa nevanhu.
Tombokubatai ipapo, Muzvare Kadimaunga. Regai ndimbokubata ipapo. Hello. Regai ndimbokubata ipapo. Tine mutereri watinaye pari zvino. Batai henyu makadaro. We have a caller. Hello. Hello. Hello, caller. Hello. Sisameleleke umlaleli wethu lapho sizwe isiphathamandla se-MDC. Unkosazana Maureen Kadimaunga ekhuluma lapho ukuthi batshengisele njani edolobheni leHarare. Uthi ukutshengisela lokhu yena ubona kuphumelele ngempela, ngoba abantu bebuye ngobuningi babo, njalo uyalincoma ibandla lakhe ukuthi alula dlame njengalokhu okwande ukukhulunywa libandla lezanu PF lisithi esabona kuphuma kukhomishini liyani yokucwayisisa okwenzakala ngokudutshulwa kwabantu ngemva kokhetho, ukuthi abanye babesithi ibandla le-MDC lilodlakela, kodwa yena uthi lamuhla bakufakazile lokho ukuthi libandla lokuthula elingala ukuxokozela, ngoba nanku phela batshengisele kuhle. Nguye ke esikhuluma laye lapho. Kulabo ke abasanda ukusixhoma, likhumbule sicubungula udaba lokutshengisela kwebandla le-MDC lamuhla ezitaladeni lesithi lisola ukubhidlika komnotho welizwe. Akula mali, akula mafuthe ezimoto okuhambisa, kulisebenzeka, akula msebenzi, impilo inzima. Njalo simzwile la umnumzana Chamise sithi sokusedlula laphana ububi obukhona, sokusedlula lobuyana obabukhona kusabusa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, okutsho ukuthi uhulumende lo vele kalithanga okunye okutsha. Ngakho-ke nxa ufuna ukusiphathisa kulingxoxo ungasithumela iinombolo zakho siza kufonela.
Tombodzoka kwamuri Muzvare Kadimaunga. Hello. Hello. Muzvare Kadimaunga. Ehe, mungaenderere mberi tanzwa kuti pane tsamba kana kuti petition yanyorwa nebato renyu. Yanga iri tsamba yei iyi? Uyezve mune zvamuri kutaura, makutaura here kuti MDC yava kuda kudyidzana navamunangagwa nezanu PF mune ramangwana, zviri kufamba sei?
Handizvoba, tikazivisa zvakadaro tinenge tichitaura zvisizvo zvinodiwa nevanhu. Isu gwaro redu rataendesa nhasi repetitioni rine tandingati nhaurwa dzinokwana idzo shanu 5 datagara tanga tichitaura mazuva apfuura. Chekutanga inyaya yekuti tinoda kuti pave nemareforms ari political and institutional anosanganisira nyaya yemaelections, kuti hatidi kuramba tichitenderera tichiita maelections anoramba achinzi abirirwa, tichiita maelections anoita kuti vanhu vanoramba vachipokana nenyaya yekuti abuda akaita sei. Pane nyaya yekuti zvinhu zvakaiswa muconstitution ya2013 zvinongasanganisira maindependent institutions, zvinosanganisira nyaya yematraditional leaders, zvinosanganisira devolution. Zvese izvozvo tinoda kuti zvinge zvichiiswa pamutemo, kuburikidza nekuti bumbiro remutemo iri riwanikwe richinzwikwa mumaact nezvimwe zvakasiyana siyana. Tine chechipiri chatiri kutaura nezvacho kana tichiti tinoda kuita nhaurwa, nyaya yekuti upfumi hwenyika economy pamwe chete neugaro hwevanhu hwesocial agenda zvifambe zvakanaka. Tikutarisa kuti isusu panofanira kuva nemacro economic stability. Tinotarisira isusu kuti hurumende kana kuti vanhu vemuZimbabwe, nekuti hurumende iripo izvezvi yakagadzwa nemunhu watisingabvume kuti akahwina election kana kuti akakunda musarudzo. Saka naizvozvo tiri kuti zvakafanana nekuti hatina hurumende, saka ndokusaka zvinhu zvese izvi zvisiri kufamba. Chimwe chechitatu chatiri kutaura ndechekuti nyika yedu chaiyo chaiyo, we need to start looking at the nation building, national healing nereconciliation. Nyika yedu yagarisa nguva yakareba kune kupandukirana kwemarudzi, nguva yakareba vanhu vachizvirinyirirana
nekurovana hapana nguva yakambogarwa pasi kuti zvinhu zvitaurwe vanhu vabudirane pachena pataurwe chokwadi pagadziriswe kuitira kuti tifambe mberi semhuri imwe pazviri ike zvino tinongova nyika asi hatisi mhuri ndochimwe chiri kutaurwa nevanhu vemdc nesu taka tichitaura tichifamba kudai tikuti aiwa pazvatiri kukumbira zvinonofanira kutaurwa ndizvo zvimwe zvezvinhu chechina tinoda kunotaura nyaya yekuti vamunangagwa sekutaura kwandamboita semunhu asina kukunda mutsarudzo havatambirike nedzimwe nyika naizvozvo kuti paitike reengagement nedzimwe muriwo dziri pasi rose zvinonetsa so reengagement with the family of nations inofanira kuitwa nehurumende inenge ichitambirwa nevanhu vemuno kutanga tanga zvakare nedzimwe nyika dzakatipoteredza nepasi rose
Tombokubatai ipapo muromo muzvare hello muzvare kadema unga regai ndimbokubatai mbijana tine kola saka ndinoda kuti vapinde vamwe vanenge vada kutokubvunzaiwo mibvunzo
ini
hallo kola
yes hallo
ehe tiri kutaura nani taswera maswera sei
mutaura naedi
ehe mukoma edi muri kupi
ndine maonero angu akati siyanei nevari kutaura
ehe muri kupi mukoma edi
yes ndiri kusouth africa kueastern cape
taura izvenyu
allright chinhu chekutanga chandinoona ndechekuti vanhu vakavhota vango regai ndishandise vara rekuti regai ndishandise chirungu pandiri kuda kutaura apa I think the two political parties, ZANU-PF and MDC, they are holding the electorate hostage.
Why do you say that?
Nemakaya kuti, karizvinezvi vanhu vari kutambudzika, vanhu vakaedza kuvhotera ZANU-PF, vamwe vakaedza kuvhotera MDC. Kakabiridzwa maelections sekutaura kwavari kuita. Asi katoramba here takangomirira pakuti izvo maelections akabirwa, maelections akabirwa. I think we should move forward because the same electorate iri kusafa iyoyi vachazoikambenera futi the same political parties vachazoenda futi kuvanhu vachida kuvakambenera kuti izvo vavavhotere after a term of office iripo iyi yapera so ndirikufunga kuti dai vari vatungamiriri vane vanhu at heart both parties vagara pasi kana vachida power sharing or whatever zvoiitwa nekuti iye zvinezvi vanhu vari kumusha uko vari kutambudzika zvisingamboiti
makamirai muri ipapo mungadei pane zvamungada kubvunza here kuna muzvare kadema unga vemdc
zviripo zvandoda kubvunza
taurai zvinhu
kuti iye zvinezvi takaona muparlamendi muchiitwa mhirizhonga vanhu vachinzi vabviswa nechisimba ivo vari kumbofungawo here kuti izvo iye zvinezvi vabva mukutaura kuti ivo havarekonize vamunangagwa semutungamiriri wenyika asi iyo seMDC ine maMP ayo akaitwa sworn in navamunangagwa vakabvumirei kuitwa sworn in nemunhu wavasingarekonize so ndiri kuti inini vari kuhurumende iripo yavamunangagwa kana iri kunzi yakadira vasiri kuirekonaiza kosei vakabvuma kupinda muparlamendi vachiitwa sworn in nemunhu wavasingabvume vakapindurawo here ipapo because kana vakapindura ipapo then toziva kuti chinangwa chavo ndechei vangadai vakaramba kuitwa sworn in
muzvare kadema unga mhino kana muri ipo panhari pindurai
ende mubvunzo wavo ndaunzwa ndinodatanga nepavatangira kutaiwa hatisi kupokana ivo neni kuti nyika inoda kufambirira mberi ndokusaka isusu sebato remdc tati nhasi aiwa tiri kufamba tichiratidzira nhau yedu ndeyekuti mazimbabweans anofanira kuti agare pasi pave nenhaurirano chatiri kuramba ndechekuti nhaurirano iyi ndeyekuti vanhu vangowana zvigaro hazvinei chekuita navachamisa semunhu akavhoterwa vari president nekuti dai zvakafamba zvakanaka ndivo vanofanira kunge vari president venyika nekuti ndivo vakavhoterwa asi hazvinei nekuda kwavo chigaro zvine chekuita nemwoyo wavo unoda kuti ugaro hwevanhu hunake saka ndokusaka tafamba nhasi taratidzira saka chatinoda isu sebato zvatiri kutaura zvananga ndichitsanangura vasati vafona ndezvekuti tikuda kuti nyika ifambe mberi tigadzirise zvinhu zvandataura zviya pamubvunzo wavo vanonobvunzawo kuti sei takabvumira kuti maparliamentarians edu aende kuparliament tozoti hatirecognize vamunangagwa ngavanzwisise nhau yekuti parliament yakazvimiririra yoga kana tichitaura taakutarisa hurumende tine parliament yakazvimirira yega legislation, tine judiciary yakazvimirira yega, tine executive yakazvimirira yega. Tichipinda muparliament isusu se MDC tine 28 seats dzatiri kupokana nadzo chete kuti maresults atakawana iko kwaasiriyo, but kumwe kwese tikubvumirana nako. Vanhu vedu vakaenda kuparliament maresults ekwavakavhoterwa takaatambira. Ende inzvimbo yatinoziva kuti ndiko kunogadzirwa mitemo yenyika, hatikwanise kuti titi vanhu vavo garai kumba nekuti hatii rekognizwa Munangagwa. Tichienda kuexecutive ndiko kwatiine nyaya yekuti tiri kuti isusu aiwa kamaresults chaiwo chaiwo. Nanhasi chaiwo nyange vabva kufona kuti tivabvunzotwa Munangagwa vakawanangana havazivi, hapana anoziva, vakangonziva hwina, vakapiwa mapesenti akasiyana siyana. Zviri zvinhu zvanga zvabikirwa. Chatiine dambudziko nacho ihu president wava Munangagwa. Mamwe MP yavo chokwadi vakatovhoterwawo vakapinda muparliament kunze kwe28 atiri kuchallenja mumatarezi mhosva, ende izvozvo zviri kufamba zvakadaro. Saka maMP edu acharamba achienda kuparliament. Chatiri kuda isusu ndechekuti vaMunangagwa vasvike panguva yekuti vanobvuma kuti chokwadi sarudzo yaina kufamba mune zvakanaka. Naizvozvo vanhu vakavhotera MDC kunyange nevanhu vavo vekuZANU-PF hapana ane chokwadi chekuti akahwina akahwina nengani. Kunyange isu tine zvakakwana umbo hatina kukwanisa kuwana nguva, nekuti kukoti kwacho zvakambunyikidzwa, hatina kuwana nguva yakakwana yekuti tirakidze kuti aiwa vachamisa vakahwina nepapapa. Saka naizvozvo tiri kuti ngapaite nhaurirano. Hatisi kuti isusu tinoda kuti tibva tati vamwe vaya hatichavatarisi, aiwa tinoda kuti paitwe nhaurirano, nokuti ndo maonero atikuona kuti nyika ingafambe kuenda kumberi. Paitwa nhaurirano pachazoitwa yatinoti transitional government or transitional authority inogadzirisa zvinhu zvese zvandambotaura zviya zviri fo, kusanganisira nyaya yemaelectoral reforms, kusanganisira nyaya yekuvandudzwa kweupenyu hwevanhu, kusanganisira kuitira kuti Zimbabwe ifambe kuenda mberi.
Ya tombokubatai ipapo muzvareka demaunga.
Dambudziko nacho ndechekuti vezanupf vane humbimbi ndoga, vane nharo, vane panhu pavanoda kuramba vari vachingoti aiwa isu ndisu takahwina, vonotora pfuti voshandisa masoja anofanira kuva masoja anochengetedza nyika kuti achengetedze bato ravo ivo chete nembavha dzavo dzinenge dzichiba.
Regai timbokubatai ipapo muzvare kadema ungabatai ipapo mbichana. Tine mumwe munyarikani wedu Star, we have I think one of our other guests.
Yes, lapo besizwa unkosazana Maureen Kademaunga isiphathamandla se-MDC ekhuluma ke ngokutshengisela kwalamuhla. Ye, sesilomunye njalo umhlonitshwa wethu umsekeli wesikhulumeli se-MDC elizweni lonke umnumzana Bekithemba. Ngiyathi ukuthi la sichasisele, besimlindele ke uhlelo lonke lolu ukuthi la sichasisele ngesiNdebele ukuthi kwenzakaleni. Siyakwamukela kuhlelo umnumzana Mpofu. Ye, liyangizwa Dr. Mpofu.
Ngiyalizwa.
Ungasichazela ukuthi wena ngombono wakho ngathi ukutshengisela kwalamuhla kuphumelele yini, injongo ifezekile?
Ukuphumelela kwanamuhla uhambe kakuhle sibili. Abantu babuyile njalo thinade sikukhangelele kakhulu. Yikuthi abantu babesicelile bathi sisenza ama-thank you rallies that esiwayenza kuma-provinces bathi kanti njengoba sidubeka kangaka salivotela alikwanisi ukwenza okunye nje ukuthi lizame ukutshengisela lani ukuthi hayi bo ihlupho lezi esilazo lani liyazibona. So i-demonstration ibingeyalokho ihambe kuhle ngoba le partition siyihambisile, and so ingene kiyo ngoba hayi ugwalo lwangikhona lude, kodwana okuningi kwangikhona bekungeyindaba zokuthi abantu bayadubeka lapha eZimbabwe. Ngakho thina njenge-MDC njengeibandla elimelela abantu bekumele sibone ukuthi senza into enjalo.
Yeni lufundile ugalweleni lwe-petition kulokunye laphane umnumzana Chamisathi khona ngabe kufonywa uhulumende we-transitional authority. Lingasichasisela lapho ukuthi kungabe kunguhulumende womanyano lowo, kumbe lithi ngabe kubunjwa uphi uhulumende ukuthi alungisise ezomnotho welizwe?
U-transitional government ungena ngokuthi njengoba umama omunye eseke wakhuluma nje khathesi ukuthi nasikhangele ama-presidential elections ka-30 akula umuntu owanqobayo esingathi hayi lo wanqoba ye uba Mnangagwa wahanjwa e court I Concord ya CCTI yena owakhathezeka bambi but akula muntu wanqobayo njengoba kunala muntu owanqobayo ngokubona kwethu ngoba iZack ayisahambisanga ama-documents okwakumele awahambise e-court ku-Concord ngenxa yokuthi wayehambisanga ama-documents onalayo sowacela ukuthi ewahambise ngoba yiwazayo ayezatshengisa ikakhulu amakhompyutha ukuthi umnumzana uNelson uwinile ngalokho thina lokho esithi umnumzana Mnangagwa kawinanga le election ngoba thina esilakho njengama-evidence esilawo atshengisele ukuthi kawinanga i-election njengalokho thina sibona ngani i-demonstration le iyenze isincedile ukuthi khona lathi sihambise lezi zinto esiphambilini phezu kwalokhu abantu ade besicele khona ukuthi sikukhulume.
Ye, laphana nxa usithi gakho owanqobayo uthongani njengoba sake sizwe ibandla le-MDC lisithi umnumzana Chamisa wanqoba.
Umnumzana Chamisa wanqoba ngalokho esasilakho thina i-evidence esasilayo. I-evidence yayikhona futhi lakho Zack esasilayo ngasikhathi bengathathi be-crashe ikhompyutha yabo. Yayitshengisa ukuthi khona umnumzana Chamisa ngaleso sikhathi wayele 2.6 million umnumzana Emerson Mnangagwa wayele 2 million. Njengoba kwakunjalo bona babona ukuthi khona lapha sithina sesizawina ama-elections basuke khashisa ikhompyutha. Ikhompyutha yangkhona yes asiyifuna for i-evidence ku-Concord manje akusabanga njalo ngoba bayalaba abezekho ukuthi behandelayo khona ngayo. Lakhathesi siyacela ukuthi khona beyilethe le computer nxa lizile umnumzana Chamisa ekhuluma ngale ku-inquiry ukhulume ngayo njalo wathi babekhiphe icomputer naleyo betshengisa abantu ukuthi khona yathi ivalwa ekumbi khasha yayime njani in terms of ama-figures. Ama-figures ethu la ma-figures ayekhona phana ayehambelana ayetshengisela ukuthi wawina. Ngithi khathesi ngisithi u-ED kwakhathesi yena wavunyelwa i-Concord ukuthi ebe ngumongameli kodwana ukuwina kawinanga.
Ye, ungasichazisela-ke ngolimi lesiNgisi ukuthi what's your next step now since you've written to the AU, to the SADC and to President Mnangagwa? Are you waiting for the replies, and if they don't come according to how you want it, what are you going to do next as the party?
In as far as we're concerned, because now what we've done is to petition all these authoritative organizations, and we have done what the people asked us to do. If we then don't get a response as a leadership, we're going to sit down and review, obviously, the demo itself, the responses or the non-responses that we get. And we ask people, because we are a people's party, we'll go back to the people again and ask them what they feel we should do. The National Council of the MDC had actually given us an open mandate to say that if this demo itself, which was the initial start of our, and also where we're supposed to actually air our views, does not yield the results that we require, then we are going to roll over more demos in the future, possibly at the beginning of next year.
Okay, thank you very much.
Tiregate mboenda kuna mzare kadema unga kana muri panare. Pane vamwe vari kunyora pana patina mukoma vanyora pana pa Wellington Takaza.
Ye, libe libambile ecingweni Dr. Mpofu nyakuzokhuluma sizaphenduka ku.
Tina Wellington Takaza anyora kuti demo iyi kupedza nguva uko ndozvavanyora pano pa Facebook pedu pe VOA Shona. Muzvare kadema unga chii chamuchaita uyezve makatarisira kuti inguva iyi yamuri kupa vamanyorera mapetition aya kuti muzoziva zvekuita? Alo, muzvare kadema unga?
Ndimi Lydia ari kutaura, makadii zvenyu?
Sister Lydia, okay. Pana Lydia Chigutsa. Pindai muchirongwa tinzwe.
Ndiri kutaura.
Taurai tinzwe, munoona sei zviri kuitika izvi?
Tiri kufara nezvaitwa zuva ranhasi kuti zvaitwa murunyararo.
Asi dambu dzigoriri ponyika ngaigadzirwe murunyararo vanhu vanga vabatane murunyararo. Zvakaitika last time zvekuti tovotwa. Masoja ouraya vanhu instead yekuti vaprotekte vanhu. Ndovo uraya vanhu. After that nyaya yacho haina kwayakaenda ikangobva yangonyararwa ende vanhu vacho vachizivikanwa. Nhasi motiisira mutemo wekuti mwana kana akaroorwa ari under age anofanira kusungwa murume. Ko vakauraya ava vanhu vanhu vese vakawanda vatakaona vachifa vachidoropa rakadeuka. Mhosva yacho yakatongwa nani yakaperera kupi? Saka nyika yacho inonaka sei? Nyika kuti inzi nyika ndisu vanhu. Kana vanhu tisimo munyika hapana nyika. Saka kureva kutoti Zimbabwe ndisu vanhu. Kwete kuti Zimbabwe ndezanupf chete. Hazviiti izvozvo. Ende vakaba futi mavhoti zviri pachena zvatikaona vakaba mavhoti. Saka nyika yacho inonaka sei? Kana vasingati makuti maelections aitwa muZimbabwe ngavagare vangotaura chokwadi. Kuti maelections haasi kudiwa. Not waste time dzevanhu. After that votaura shit pavanhu futi. Ndokuzvinzwa zvese zvavapita maZANU-PF umomo. Ndo makazara mhondi dzese mbavha dzese ndomadzirimo mavasunge futi vanhu. Vari kuda kutenda vanhu. Vanozviitira kuti mutwa
wavo. Sisi Lydia Chibutsa. Hello. Sisi Lydia. Sisi Lydia. Regai ndimbokubatai muromo ipapo hatikurudzire hedu kunyombana kunyangwe musingatsigire rimwe bato. Hatikurudzire kunyombana.
Tiri kurwadziwa tiri kuno kuSouth Africa tirikurwadziwa tiri kushandiswa. That's why tiri kuchema.
Aiwa ndizvozvo kuchema munokwanisa kuchema asi kunyombana hatibvumidzi. Pana muzvare kademaunga. Hello, pana muzvare kademaunga veMDC vari pano. Pamwe pane zvamungadawo kutaura navo. Mumbo wonesana batai makadaro muzvare kademaunga muripo here? Hello.
Ndaure navo. Hello. Rukundwai.
Yes, muzvare kademaunga vapo panhare taurai zvenyu Sisi Lydia.
Sisi Lydia. Magadinei.
Taurai henyu Sisi Lydia.
Inini handina side randiri. Asi kuti tiri kuda kugadzirwa murunyararo pasina ropa rinodeuka. Vavega kutotitsira mitemo yekuti hanzi munhu kana akazoroora mwana ari under age anofanira kutsungwa. Kwava vakaurawa zvakaurwa zviri pachena zvinozivikanwa kuti vanhu vemutemo ndovakauraya vanhu. Ropa racho rakaenda kupi? Mhosva yacho yakatongwa nani yakaperera kupi mhosva iyoyo? Ko vacho vakadeukirwa neropa vari kupi? Vari kufungeiwo nezvavo? Chii chavaka vakavaitira wokuti vakarasikirwa nehama dzavo? Nezvinhu zviri kuitika muZimbabwe handina saidi randira, handina kwandikusapota. Asi kuti nyika ngaigadzirwe inake, kwete kuda kupa mavhoti emunhu anenge awira. Saka nyika icho inonaka sei? Kana vati no maelections, its no. Togara taziva muZimbabwe kuti hamuna maelections, kwete kuwaisa time yedu.
Saka pane zvamamuri kuda here kutaura na muzvare kademaunga vasati tisati taakudonhedzai?
Sorry.
Pane zvamamuri kuda kuvhunza muzvare kademaunga here vanga vari kuratidzira kwanga kuri kuitika uku?
Izvo tazvisarira bhodzi zvaitwa murunyara. Zvakanaka izvozvo ende ngavarambe vachikondinya kukamu. Nyaya yagadziri zvinhu zvanyatsokunaka. Kutaura kudai tine shungu pamatama, totochiva kudzoka kumisha. Takasiya vana izvezvi, vana vakuita kungenherera. Totochiva kudzoka kumusha ikoko, totochika kutouya kutozourawa. Hosi masoja acho ndo ari kuuraya vanhu.
Muzvare kademaunga, pindura yenyu Sisi Lydia.
Aiwa, tinotenda Sisi Lydia nerutsigiro rwamunotipa, kunyange mati hamuna henyu kwamakarerekera. Asi iko kukurudzira kwamuri kuita kuti tinofanira kuramba tichiratidzira nekukurudzira kuti pave nenhaurirano kuti Zimbabwe ifambe mberi, tinozvigamuchira. Chandingangoda kutaura ndechekuti isusu sebato hatina kufara nezvakaitika musi waAugust nekuurayiwa kwakaita vana veZimbabwe vakafa vachiitwa zvipiyaniso zvenyika nevanhu vanenge vachiachengetedza hutongi. Asi zvakare ndingangoti mutemo wekuti wamuri kuramba muchishoropodza wekuti vana vari pasi pezera rekuroorwa kana vachinge varoorwa vanhu havafaniri kusungwa, isusu sebato
tino bvuma kuti vana vari pasi pezera rekuroorwa kana kuti vasati vabva zera havafanire kupinda muwanano. Saka naizvozvo ndinongofunga kuti ipapo tatisiyane izvishoma, tinoda kuti tichengetedze utano nekukura kwevana vedu. Asi hazvo ndinobvumirana nemi zvimwe zvizhinji zvamataura, ende tinotenda nerukurudziro rwamuri kutipa. Ende zvambobvunzwa nemumwe mutauriri atanga kukurukura neni zvekuti tiri kuzodini kana tapedza chikamu chatatanga ichi, ndofunga president venyika vachamisa pavataura masikati anhasi, vatsanangura nyaya yekuti aiwa iri ndodanho rekutanga. Taendesa tamba yedu petition kuparliament, taendesa kuna president wezanu PF vamunangagwa, tikaendesa kusadik, tikaendesa kuau. Tine vimbo yekuti sadik neau vanhu vanomiririra zvido zvemhuri dzemuafrica, manation dzemuafrica. Naizvozvo tinotarisira kuti vachatarisa nyaya iyi vasina divi ravakarerekera. Zvakare zvinobatana necommission yabva kuitwa ya 1 August. Ndofunga zvakarakidzwa pachena naonarebho Tendaibiti pamwe chete napresident vakasarudzwa nevanhu, president vevanhu vakasarudzwa muswa muna July, kuti Zimbabwe yava nenguva zhinji vanhu vachishungurudzana nenyaya dzemhirizhonga. Saka izvozvo zvinofanira kuti zvimire. Ndinofunga kuti vanhu vari mu nharaunda yesadik nenharaunda yeau zvinhu zvavanotorawo neudzamu hwakanyanya, naizvozvo vachava nenguva yekuzvinzvera vozvodzokawo kwatiri. Kana zvisina kufamba sekudaro sekutaurwa kwazvaita, yatatanga nayo nhasi yatanga tichiiti national demonstration, atiri kunopinda kana iyi isina kunge tisina kunge tawana mhinduro yati kutarisira kuti inoita kuti nyika ifambe zvakanaka, vanhu vezimbabwe vagare muushi nemukaka. Tinoona sekuti tichatanga atinoti manationwide demonstrations. Nasatanga nenational demonstration yaitwa muHarare chete. Tichienda
pamberapo
nationwide demonstrations, nekuti kwese kwafamba president Chamisa vachiita atingati matentu rallies, atanga tichitenda vatsigiri vedu, kune izwi rimwe chete.
Zvarekade maungarega itimbokubatai ipapo, timbokubatai ipapo nguva yedu yakudyanana. Halo,
ndo mafambiro atichaita tichienda kumberi.
Batai yenyu makadaro.
Yes, sizacela ukuthi laye uDr Mpofu umsekeli wesikhulumeli seMDC aphosele elakhe. Mr Mpofu, ngasitshela ukuthi lina lanxa lisola okwenzakala elizweni, kuyini lina elikulethayo etafuleni, lina belifuna kwenziweni ikakhulu ngokuswelakala kwemali lokwenzakalayo khathesi?
I-document leliyana esilihambisileyo belitho izinto ezihlanu. Okuqala, ukuthi besicela ukuthi i-2% transfer tax leyo imiswe ngoba isihlulu zabantu abaningi. Befuna futhi ukuthi ngona kuchithwe i-bond ngoba i-bond note khathesi ayisasebenzi, and ama-transfers la esenziwa nge-RTGS asebenzi njalo asomali. Njengalokho besicela lapho kumiswe. Besichilo njalo ukuthi ngona besicela ukuthi ngona i-duty ukuthi ingabhadalwa ngama-US dollars ngoba abantu abeZimbabwe lapha ababhadalwa ngama-US dollars. Nxa wena ubhadalwa ngebond kumbe RTGS uyayithatha ngaphi i-US dollar? Ngoba ungahamba uyayithenga uyabusuephula umthetho na. Ngakho asiboni ukuthi ngikhona abakuthatha ngaphi ukuthi ngikhona bethi abantu bebhadale izinto ngama-US dollar. Besikhangelele ngezinto ezinjalo lenhlalakahle yabantu ukuthi ngikhona amakhemisi engabhadalisi abantu ngama-US dollar.
Amakhemisi
akhala ukuthi khona abhadalisa ngama-US dollar ngenxa yokuthi bathenge.
Siyabonga, kodwa isikhathi asenele ukuthi sikhulume konke kwenele. Sibongile kakhulu.
Bengicela ukukhuluma okukodwa nje kuphela.
Ye, ungaqhubeka 5 seconds.
Ye, kulonumzana lapha de khuluma esithi indaba savuma usoya ini ngumnangagwa. I-parliament kayisoya ini ngumnangagwa. Isoya ini ngu-clerk of parliament according to ilokuzen ama rules.
Ye, Nthemba uzwile. Siyambonga uDr Bekithemba Mpofu-ke ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Thank you very much to Maureen Kademaunga of the MDC, who was also our guest, and all our listeners who were here. Tarisai Bangure, thank you. Jason Banda, thank you for following us, and everybody. I'm Marvelous Mtlanga Nyahuye in Washington. Let's meet again next week.